manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wesvondo kubvumbi 23, 2023. Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Hazvisi kufambidzana nemari dzekutambira veruzhinji. Veruzhinji vari kumashure kunyange zvavo kutambira mamillions, asi maprize anonge akwirawo zvakanyanya kupfuura mamillions iwayo.
Dhora remuZimbabwe roshaya simba zvinotyisa zvapa kuti nyaya yekuti vakawanda vave mamillionaire emari isina basa idzoke.
Vakasaita izvi takavimbisana navo kuti ndobasa rematare edzimhosva. Tichanga tichivatora kuvaendesa kumatare, kumatare kutichanga tichizokumbira matare kuti vachiudzwa nematare.
Mapurisa nekanzuru yeHarare okurudzirwa kubvisa vemushikashika vari muna Sam Nioma kana kuti voendeswa kumatare. America yaburitsa vashandi vepamuzinda wayo muSudan umo mune hondo inotyisa. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Dhora remunyika ratanga kushaya simba zvinotyisa zvapa kuti kana munhu aine madhora ekuAmerica chiuru chimwe chete ave nemari inosvika miriyoni imwe chete yemadhora emuZimbabwe. Pamusika weRBZ nemusi wechipiri, dhora rimwe chete rekuAmerica range richitengeswa kana kutengwa nemari inodarika chiuru chimwe chete chemunyika kana kuti 1:1,000. Pamusika wemukoto, dhora rekuAmerica range richitengwa nemari inodarika chiuru chimwe chete nemazana masere kana kuti 1:1,800. Governor weRBZ Dr. John Mangujga vaudza bepanhau reSunday Mail kuti kudzikamisa dhora iri vachaparura imwe mari yemadandemutande kana kuti inoshandiswa padandemutande ichitsigirwa negoridhe remunyika kana kuti digital currency. Vatizve vanofunga kuti mari ichabva mukutengeswa kwefodya ichadzikamisa mutengo wedhora remunyika richibva rawana simba. Asi kuti izvi zvingashande here? Tabvunza nyanzvi munyaya dzezveupfumi muzvinafundo Gift Mugano.
Right, dambudziko rine vanhu izvozvi ndezvekuti akapuwa maRTGs owadii nekuti haisiri mari inoshanda. Kumaketi kwatiri kuenda kunotenga zvinhu uko kumaketi uku kuri kudiwa maUS dollars. Hakusombodiwa zvavo zvegold zvatara izvi. Maketi ya 100% dollarized. 90% to 100% matransaction ari munyika aya maUS dollar. Saka kwakurutanga imwe nyaya yatisikanzwisisi kunonzi kurasika kwepamhanda yepamusoro hazvisi zvakashanda. Kusashanda kwakaita panyaya yemagold coins avakaunza ichiti achadzikisa mutengo, achadzikamisa rate, ndo zvimwe chete zvichangoitika padigital currency. Nekuti omina yacho ndo imwe chete, asi vakuunza currency number 3 inonzi digital currency. Inozivikanwa nani kumusha digital currency kana munhu ari muchimanimani yedaunotenga chimbo unoshandisa sei? Saka ndinoona kuti vehurumende vapa higher level yekupererwa, hazvishandi. That's in short.
Asika vari kuti iyi imari inenge ichida kushandiswa nevanhu vane mari dzakawanda vanenge vachida kuchengetedza mari dzavo, vanenge vachitya kuti iro dhora racho remuZimbabwe riri kuramba richishaya simba.
Tikatarisa nyaya dzedigital currency, takuya kunyaya dzemabitcoin and all those things which we are still grappling with. Chii imhukai, imhukai when I say tichikutambudzika nazvo tosaka mhuri yeZimbabwe kwete inini. Asi kuti tione kuti munhu akagara paakagara anozvinzwisisa here. Nekuti when ukaita police unongera kuti vanhu vakomuke kuuya kudirection yavari kuti vaende vechibehavha nenzira dzavari kuti vaite sekuti ukaisa gold kuti musatenga mari maus kana mapuwa masimudhora chitengai goridhe vanhu vanofanira kukomuka kutenga goridhe varega kutenga maus saka izvozvo hazvina kushanda pagold coin saka zvinoshanda sei padigital currency chii chinonzi digital currency pakutanga kwacho mubvunzo iwoyo ndounoonesa vanhu mucommunity yezimbabwe ende haifi yakashanda inoshanda kwemaketi inonge iri ine financial depth nekuti nzvimbo yacho iyoyo vanhu vanoshandisa chii electronic payments saka kumusha kusina magetsi kusina internet kusina zvese izvozvo how do we use that
ko tichitarisa iro dhora racho tiri kuona mamiriyoni anenge akudzoka zvakare kuvanhu kana vapiwa maRTGS aya kana kuti yavanoti Zimbabwe dhora yacho zviri kufamba sei zvinhu zviri kushamisa here tiri kuona dhora riri kushaya simba zvisingaite kana pamusika weRBZ yato 1:1,000
chikonzero chekuti bhajeti hurumende rakakurisa zvakanyanya sezvitakataura gore rapera $4.5 trillion and takataura kuti mari zhinji iyoyo haisiri kuenda kuproduction iri kuenda kumaelections nekuti yanga yakadhairektwa mapazi ehurumende asinei nechekuita neproduction sekuti ministry of defence and war veterans yaipuwa mari yakawandisa ministry of finance yacho pachezvayo inofanira kunge ichipata homwe kuma maministry yaibata mari $200 billion yakabata mumaoko mayo yainoshandisa zvisina tsarukano saka mari iri kupfachurwa mari ikapfachurwa ikapinda mumaketi umo vanhu vakanonga vaitambira mari iyoyo through mapayments nehurumende vanoenda pamusika mutema unotenga foreign currency rate yotizairo chamuramba munhu saka kwandiri havisi kunishamisa hazvisi kufambidzana nemari dzekutambira veruzhinji veruzhinji vari kumashure kunyange zvavo kutambira mamillions asi mapraise anonge akwirawo zvakanyanya kupfuura mamillions iwayo
nyanzvi munyaya dzezveupfumi muzvinafundo Gift Mugano vari parunare muHarare. Rimwe gweta rinoshanda nesangano reZimbabwe Lawyers for Human Rights vapaida moyo saurombe vanoti mapurisa kusvika pari zvino haasati aita zvaakavimbisa kuti vachabvisa chiteshi chemabhazi chisiri pamutemo chiri muna Sam Nujoma Street kumaAvenues pedyo neguta reHarare. Vasaurombe vati kana mapurisa akasatora matanho achirega vanhu vemushikashika ava vachiita madiro aGeorgina, vachaendesa mapurisa aya kumatare edzimhosva. Mukuru wemapurisa muHarare, Senior Assistant Commissioner Isaac Tayengwa, vakanyora tsamba kuZimbabwe Lawyers for Human Rights vachiti mapurisa achabvisa vanhu ava achishanda nekanzuro yeHarare vosunga vari kutyora mutemo. Meya weguta reHarare vaJacob Mafume vaudza Studio 7 kuti vakagadzirira kushanda nemapurisa kubvisa vanhu ava. Vati basa rekubvisa vanhu vanenge vachiita zvisiri pamutemo ndere mapurisa ekanzuru yavo, asi vakaona kuti panogona kuita mhirizhonga vanodaidza mapurisa ezeta rapi. Hatina kukwanisa kubata mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati sezvo vanga vasiri kudaira nharembozha yavo, asi tabata gweta vasaurombe.
Hapana any designated bus stop riripo, hapana kana pekuti motokari dzimire mukatotarisa. No stop zone nekuti hapamiriki mugwagwa, uye mukatarisa nzvimbo iyoyo izere mabhizinisi, izere dzimba dzekuti vanhu vagare. Haisi nzvimbo yekuti pangaita ipo bus stop. Saka dambudziko raitika nderekuti vemishikashika vemabhazi vemakombi vanonga vachitora nzira yebhindura highway vachinja mugwagwa uyu kuita iwo bus stop.
Pane zvinhuwo here zvimwe zvinotarisirwa kuti zvinge zviripo panenge pachikwirirwa mabhazi kana kuti pachiteshi chemabhazi?
Hapana zvimbuzi, hapana panomirika, saka vari kumira mumugwagwa vachitora vanhu saka pakuita kunga pamusika zviri kubloka izvo flow of traffic zvichiitira vari mumahofisi nevari mudzimba dzavo ruzha saka izvi zvakonzeresa zvikuru kwazvo and it has affected the businesses around.
Asi makambosuma mapurisa here nezvedambudziko iri?
Mapurisa takambovanyorera nevekanzuru kava kaviri tichivanyorera akakatazovanyorera rwendo runo kava kachitatu tichivataurira kuti kliyai saka panzvimbo apa pakambokliwa vemabhazi vakamboenda kune marank madesignated ranks ari kuanotakurira mabhazi ane nzvimbo dzakafanira kune migwagwa kune matoilets kusinga disturb flow of traffic.
Muri kuda kuti mapurisa aite sei chaizvo?
Tiri kuti kumapurisa aihwaka basa renyu imi semapurisa ndere kuinforce mutemo. Pari kuitika tsaona dzakawandisa chaizvo pamugwagwa uyu.
Ko mapurisa akasaita zvamuri kukurudzira munenge motora matanho api?
Vakasaita izvi takavimbisana navo kuti ndobasa rematare edzimhosva tichanga tichivatora kuvaendesa kumatare kutichanga tichizokumbira matare kuti vachiudzwa nematare kuti vaite zvavanofanira kuita according kubumbiro remutemo.
Rimwe gweta rinoshanda nesangano reZimbabwe Lawyers for Human Rights vapaida moyo saurombe vachitaura vari parunare muHarare. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden vanoti nezuro mauto emunyika mavo ane unyanzvi hwepamusorosoro kana kuti Special Operations Forces vakakwanisa kuburitsa muSudan vashandi vemuzinda weAmerica vanosvika makumi manomwe. MuSudan mune hondo inotyisa pakati pemauto ari kutungamira nyika nevakaipandukira veRapid Special Forces. VaBiden vati nyika yavo yakabatsirwa nenyika dzinoti Djibouti, Ethiopia neSaudi Arabia. Vanhu vanodarika mazana mana vafa muhondo yakatanga nemusi wa15 kubvumbi iyi. Hatina kukwanisa kubata gurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika muZimbabwe vaFrederick Shava kuti tinzwe kuti pane zvizvarwa zveZimbabwe here zviri muSudan. MaTV ari kurwisana ari kuramba kurudziro yekuti ambokanda zvombo pasi. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vari mukuru weMedia Center vaErnest Mudzengi.
Zviri kuitika izvi zvinoratidza kuti hapana kumira zvakanaka kuSudan. Pane patanga tichimbofundidzira kuti zvimwe pachaita kutaurirana poita kuwirirana kuti hondo iyoyo imire, nekuti mukarangarira muchaona kuti pane pavakamboti taakuita kumiswa kwehondo iya inonzi ceasefire. Saka izvi mukaona kune dzimwe nyika vototi taakubudisa henhu yedu, zvoreva kuti mamiriro akaita muSudan haana kumira zvakanaka mamiriro ehondo. Ende hondo haina kunaka, hondo inounza rufu. Mukatarira muchatoona kuti kune vazhinji vakatofa nekuda kwekurwisana kuripo pakati pemarapid forces iwawa nemauto ehurumende yekuSudan. Saka hazvina kumira zvakanaka.
Vamwe vanotarisira ivonana, vamwe vanotarisirawo iko kunana America nana France ava kuti vange vachibatsira vasangokurumidze ngoti tangoburitsa vanhu vedu chete. Ana America vanofanira kupindira here hondo dzakadai kuti vanhu vasauraiwe zvingazopedzisira zvaitika sezvatakamboona zvichiitika kuRwanda zviya?
America mukatarira kupindira kwayo inenge ichipindira ichinzi iyo inyika ine masimba pachitenderere, inonzi iyo nevamwe America ndii global leader. Saka iri nyika ine masimba kudaro inotarisirwavo kuti ishandise yatingati influence yayo pakuti pasaita kudeuka kweropa. Izvozvo ndo zvinenge zvichitarisirwa kana takatarisana neiya yatingati global village. Asi pane vamwewo vanotiwo nyika ngadzigadzirise matambudziko adzo mukati nemidhani yacho kureva kuti nyika ingava iyo yechidhani inofanira kugadziriswa zvinhu zvayo asvika mukatanga kudaro muchaona kuti kana vamwe votopindira kana kuti kana patoita hondo sezvaitika kuchidhani zvoreva kuti imo muchidhani vakundikana kuwirirana saka zvodavo vamwe vangava vari kunze kuti vauye vazoyanamisa kana kuti vazobetsera pakupomodza matambudziko anenge ari munyika iyoyo.
Ko African Union haikwanisi here kugadzirisa matambudziko akadai?
Mukatarira vazimiro matambudziko akadai awa hongu African Union dei kuri kuti yakavumbwa zvinoipa simba rokuti igadzirise matambudziko zvinoyai kuona kuzvigadzirisa asi mukatarira ndiona kuti mavumbirwo eAfrican Union vanonyanya kuda kungotaurirana vachiremekedzana sehurumende dzinenge dzichitonga nezvinhu zvakadarodaro pakapo pameza asi mukamboenda kumatunhu akaita sana ECOWAS kuECOWAS kunenge kuri nani vanopane nyaya dzavakambopindira vakatopisa dzimwe hurumende dzanga dzapinda kuda nezvechisimba zvemauto kana kuti makuu asi muAfrican Union izvozvo hazvina kunyanya kukurumbira.
Mukuru wemedia center vaErnest Mudzengi vachitaura vari parunare muHarare.
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona tinotsvaga chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu muzviroto zvedu remangwana ratinoshuwira zvose zvinoda nepfenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Zvuru nezvuru zvevanhu zvaratidzira muTel Aviv, Israel, zvichitsutsumwa nedanho rehurumende rekuda kuvandudza mutemo kuti ideredze masimba ane matare emunyika iyi. Russia yaburitsa mashoko ekuti iri kuda vainoti varume chaivo kuti vaende kuhondo kunorwa kuUkraine, nyika yairi kuedza kupamba. Bazi rezvekudzivirirwa kwenyika yeBritain rinoti haro harione Russia ichikwanisa kuunganidza mauto anosvika zviuru mazana mana kana kuti 400,000 yairi kuda. Iko zvino tochimbotarisa chirongwa chevechidiki kana kuti Youth Forum. Tinokutambirai nemufaro vateereri muchirongwa chedu chinotarisa zviri kuitwa pamwe nezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo. Nasi taita rombo rakanaka tatsikwana.
Zita rangu ndonzi Mike Temwanje. I played for Cape United. I'm a Cape United player. And then I went to Serbia. After Serbia, I played in Romania for 8 years. Then after I played in Thailand for 2 to 3 years.
Na akademi yangu ndonzi Jimmy. Iri associated na Sir Gilbert Mponda. We are here to develop my young talents. Wane talents. Tadiriki, wane talents.
Urikutarisa mazera api chaizvo apa?
Tikutangira pa under 13. kusvika under 21 vanhu vakatarisira yavo.
Tichitarisa nyaya yemitambo yamunenge muchitamba, pane ligi iripo here yamuri kutamba muri nevadika?
So far hatisati tajoina ligi, but pane ligi yataida kujoina pane maakademi. So far tiri about 6-7 maakademi, ya Dickton Choto neya FM Mazarura neya Costa Nama ine shime yangu. Saka tichiri kuorganiza kuti tijoine tiite ligi irite yakadaro, tikwanise kuti tikwanise kuti vabika vakwanisewo kusvikawo patakasvika, bhikozi vakomana vandataurawo vakomana vakambotamba kuEuro. Saka vanoziva zvinoda kuti zvidhevelope maakademi, ndosaka takada kujoina ligi iyoyo ndoyati kuda kufoma.
Ko vana Capes nana Dynamos havana here? Kudhara akati aimboona kuchitambwa bhora vari maKate and Razors vechidiki, ava zviri kufamba sei?
Nyaya iyoyo totinetei, because tikupe ndakatoshandikawo nejunior police yakatobva yatova. Zvinhu zvataitombotaurawo nevamwe vakuru vevamutambo vemafomer players kuti zvanga zvakanaka kuti isusu vanoona izvinhu zvakufamba maakademi eda dai kuri kuzvatakataurirana nevakuru ava towirirana tokwanisa kuti isusu semafomer players seCapes United tokwanisa kutsvaga maplayers tienda kumarurao iriyao tichivapa maplayers mukuona kuti timu ienderere mberi. But takangoona kuti sevanhu vacho vasina ushungu nezvinhu zvacho, saka takabva tangosiyawo kuti vatatangungucha se kuzviitira zvinhu zvedu tei.
Saka pane vamuri kurayiridza iko zvino izvi, pane vamwe vamungadome nemazita here vamuri kuona vaine ramangwana rakanaka?
Ndingataura hangu handingakwanisa kutaura, because vanhu vacho munoziva kuti vafana havasati vatamba bhora ka. Saka ukataura manje kuti muningi anokwanisa kutodazvinovakanganisa mubatambiro manje anobva afunga kuti akutamba sereki. Asi mutimu mangu inini ndine about 5 or 6 players vandi kutarisa kuti semangwana vachavetingwawo munewspaper vachatamba uku ndokusiza takaita.
Zviri nyore here kuwana mari yekuti murambe muchikwanisa kudzidzisa vechidika?
Mari chaizvaio senge vechidika ndikakuudzai kuti sife tiripo hapambona zvinhu zvakawanda pane vadika. Chavanotoda ka equipment mabibs ekuchenesa nemakombs anditika nekungovapa like paunotamba game paipai movapa mari yechikafu, mungovatengera mazoi nechingwa, because haungatarisire kuti vana vechipika vovabhadhara vovapa masalari, havamboda mari yakawanda. Saka ndinotoshamisira kuti matimu akaita sana Capes vanana Dynamos vando kujunior police yakaparara sei, because hapana chinhu chandoti chinotodhaka itransport kuva nebhazi rekungovatakura kana kombi ndochinotodhura, but zvimwe izvi hatisii kuti pane chinonetsa.
Saka vanenge vachida kujoina akademi yenyu vanoita sei chaizvo, vangakubatei sei?
Vanoda kujoina akademi yangu vanokwanisa kundibata panhamba dzangu handi 0781509369. Pa13 years, pakataura pa13 years, ndaitaura vanoda kuenda kusouth choi south yer asi kutraining below 10 years tichotanga ipapo tichienda mberi.
Aiwa vateereri, nhambe tambe inoregwa ichanaka, nekudaro ngaisiye matambo, tosangana zvakare svondo rinouya. Iko zvino tochienda kuna Tanonoka Wande achitipa chirongwa chezvitendero kana kuti religious forum.
Yesu simba rangu, muri
simba rangu, muri simba rangu, munondipa simba.
Kwaziwai vatereri, ndini Tanonoka Wande ndichikutambirai nemufaro muchirongwa chedu chezvechitendero. Nhasi tine umwe mutereri vazvishezha kusouth africa uko vanoda kuwedzera pamashoko akataurwa zvanzi rapera namufundisi David Simango pamusoro pevarume vanowana vamwe varume nevakadzi vanochata nevamwe vakadzi. Taurai henyu maonero enyu vazvishezha.
Zvakanaka iva Hwande, nyaya iri pano yakakosha kuti yaitaurwa navasimango iya ndeyekuti nyaya azvina kukodzera kuti munhu varume vachate nevarume. Ndizvo zvinotaura shoko raMwari Bhaibheri. Ndizvo zvatinoziva zvakaita kuti Sodhoma neGomora zviparadzwe. Saka chiri kukonzera zvimwe zvinhu zvakadai kuti zvinyanyoitika nenyaya yekuti vemachechi vari kuzvikonzera. Nokuti mukatarisa nhasi, kana pakaita murume aida kuchata nemurume, machechi aripo chaizvo. Unotopiwa vamwe mafundisi vanoya vachiita vachikuchatisai varume nevarume, vakadzi nevakadzi. Saka tiri kuona kuti machechi chaiwo chaiwo nawo atorasika, akutedzera nyaya yemarights, nekuti marights evanhu kave vari kutaura izvi zvekuti aiwa ngatichatetire varume. Saka ipapapo ndo panotangira kushata. Saka nhau yemaequal rights iyi, marights akanaka, pane akanaka pane asingadivi. Mukatarisa vanomirira varume vanoda kuchata nevarume vaya, vanenge vachiti aiwa marights edu. Saka marights akashatira pazvinhu izvi zvekuti akapesana nezvinodiwa naMwari ashata. Tinoziva mazuva ano kune maequal rights, kuti varume vakaenzana nevakadzi, ndizvo vanenge vachitaura. Asi Bhaibheri ichitaura Mwari achisika akati no, murume ndiye baba, mudzimai ari pasi pemurume. Asi nenyaya yemarights iyi, tarisai muone kuti vanhu vakuenzana. Saka ndo pashatira zvinhu vawande.
Pane chakaipa here pakusimudzira kodzero dzevanhu kana kuchengetedza kodzero dzevanhu? Tingasarudza here kuti kodzero dzavanhu idzi ndo dzatinoda, kodzero dzavanhu avo ndo dzatisingadi? Zvinofamba sei kana tiri vanhu vechitendero?
Hapana chakaipa kutedzera kodzero dzevanhu. Nokuti kana muBhaibheri mukatarisa, Mwari anga asingadi vanhu vaitobata vamwe vanhu utsinya vakaita sevakadzi kana nherera. Asi zvinofamba sokudai, kodzero dzatinotedzera isu tinofanira kuteerera Mwari kunda vanhu. Ndo zvinotaura Bhaibheri, kuti teererai Mwari kukunda vanhu. Saka kana kodzero dzevanhu dzakuya zvino dzichitipesanisa nezvinodiwa naMwari, dzakadaro idzi hatifaniri kudziteerera. Asi tinoteerera dzinoenderana nezvinotaurwa neshoko raMwari Bhaibheri, dzikati kudzai chirikadzi. Vanhu kana vanhu kodzero vakati ngazviitwe sokudaro, nesu tinofanira kudaro. Asi tikaona zvino kana Bhaibheri ichiti kudza mubereki wako, asi kodzero dzevanhu dzichiti aiwa mubereki haana basa, ipapo panenge pashata.
Saka sokuona kwenyu, nyaya iyi yobatwa sei? Vanhu vakadai vodzingwa here mumakereke, kana kuti vakabatirwa nezvira ipi? Maonero enyu ndapi panyaya iyi? Toita sei?
Pana 1 Vakorinde 6 kubva pavhesi 9 inotaura kuti vanhu vakadaro vaya havagari nhaka yeumambo hwaMwari. Saka mubvunzo kuti saka zvoitwa sei, toita sei, hatingadzinge vanhu vakadaro? Asi 1 Vakorinde 6 verse 11 inobva yati vamwe vanhu vanzi vamwenyutu zvamakanga makaitawo pakati pedu pavakristu apa, asi vakaitwa vatsveni neshoko raKristu. Saka vanhu vakadaro vanoda kudzidziswa mitemo yaMwari. Ndo zvinoita kuti vachinje vavewo vatsveni, vakufanana nevamwe vanhu vakakwanisa kugara munhaka yeumambo hwaMwari. Wedzerawo zvakare ndichiti shoko raMwari rinobva rati zvakare pana Vakorosi 3 verse 7. Ndisekuti kutangira pavhesi 1 pacho, asi pavhesi 7 panoti vamwe venyu maimbofambawo muzvinhu izvozvo chaizvo, vamwe vainyu maimboitawo saizvozvo. Asi makazo pavakachigamuchira Kristu vakachinja maitiro, vakatanga zvino kuchitedza mitemo yaMwari. Saka vanhu vakadaro chinongodiwa pavari ndechekuti vadzidziswe mirayiro yaMwari vofamba vachitedzera iyoyo.
Saka mashoko enyu ekupedzisira panyaya iyi anotii?
Ndopedzisa ndichiti kana tasangana nevanhu vakadaro hatifaniri hedu kuti tivavenge, asi ngativadzidzisei nemutsa nounyoro tisingavatuki. Tikadaro naivo vachasvika pakuonawo chokwadi chinodiwa naMwari wedu, zvimwe navo mangwana vachatendawo.
Aiwa vateereri, tinotenda zvikuru mashoko abva kumuteereri wedu vazvishezha vari kusouth Africa. Kana muine mibvunzo kana mamwe maonero enyu panyaya dzepachirongwa chenyu ichi, tumirai maaudio enyu pawhatsapp number dzezvechitendero dzinoti +1 301 919 8140. Ndini Tanonoka Wande ndichiti ngatishonganei zvakare zvondo rinouya muchirongwa chedu ichi.
Tinotenda Tanonoka Wande nechikwata cheChristlike Choir chine kambo Jesu isimba rangu katinoshandisa muchirongwa chino. Vateereri, tokupai zvabuda mitambo yenhabvu nhasi. Dynamos yarohwaiyo 3-2 neBulawayo Chiefs. Chickenin 0 Capes United 0 Shisham 1 Simba Bora 1. Aiwa, tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokuoneka ine mufaro ndini wenyu Blessing Zulu, ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri, tosangana zvakare mangwana mangwanani. Ndokusiyai mina Gibbs Dube munhau dzeIsindebele.
Kwakuyisika tisendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngesonto mhla ka 23 kuMabasa 2023 ngoKipstube. Endabeni zethu namhlanje.
Amabizo asekhona e-voting committee bazeka bathakusizisa ukubona ukuthi yibo yini abantu abafanele abangathunyelwa njengebandla.
Abakubandla eliphikisayo ele-Citizens Coalition for Change baqhubekela phambili bedinga abazancithisa ukhetho oluzayo.
Sibona thina kuma-elections laza sikubuya ngibe sizimisele imelele i-opposition uma ingabi ikhona. Ngisho ukuthi uma ingabi khona asiyiboni ku-ground.
Ibandla lezanu-PF lisanda kugqiba ukhetho lwama-primaries lithi selidinga amavoti kuZulu. Amapolisa adinga ngamahlwabomvu indoda ebulele wesifazana kobulawayo. Zalethulela ezemidlalo ezabatsha lezokhulu lesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Ibandla le-Citizens Coalition for Change lithi liqhubekela phambili lidinga abazalimela kukhetho olukhulu oluzakwenziwa eZimbabwe lonyaka. Unkosazana Ellen Shiria Denga obona ngezokhetho kubandla le-CCC uthi luqhubeka kahle uhlelo lu-consensus candidate selection process.
Uhlelo lethu luhamba kuhle sibili khathesi sesiqedisa uhlelo olwe-vetting njengoba sazi ukuthi kuviki ephelileyo abantu basubmitha ama-CVs abo ngefila le-form eye-voting. So khathesi yiluhlelo esinazo ukuthizisisa abantu abasubmithileyo ama-CVs abo sikavota sibone ukuthi babantu abafaneleyo yini nganye imithetho leyo esiyihlele njengebandla. So okuzayenzakala ukuthi kwinsukwane ezilandelayo sabe sesibakwazi ukuthi ngobani abavotiweyo baphumelele sizakuya kuluhlelo olulandelayo olwama-Citizen Caucuses.
Ye, siyawuzwa kakhulu. Siyakhumbula ukuthi kwakulabantu abayi 30,000 ababedinga ukuthi bangene kukhetho lwamakansila. Sebebangaki khona manje?
Angabi lolwazi layo ngoba uhlelo lwe-vetting lwenziwa yi-committee ye-vetting. Abantu aba-independent kuhlelo lelo. So yibo abazasiqayisayisa ukuthi bangaki abantu abavetiweyo.
Ye, nxa sesikhangela njalo ye kuthiwa-ke kulezi indawo lapho kungatholakali khona abantu, kambe kunjalo kumbe lokhu nje ikukhuluma nje?
Akula ndawo lapha esingathi sethulekile ukuthola abantu. Kade kwenzakala ukuthi kulelanga asalihlelayo ukuthi abantu bafinyelele esigabeni besiyaveta. Abanye besileka ukuhamba ezigabeni zonalezi ngendaba zokuthi ezithize ukuthi indawo zangikhona zikhatshana kungumango and njalo le communication ayifikanga ngesikhathi. Yikho nje bapostpona abanye balande bayenze kwinsukana ezintathu kumbe ezine ezidlulileyo. So akula ndawo okungathi asisele abantu konke indawo bafinyelele nalapho esehluleka ukufinyelela ngezizathu ezithize kufinyelele bavota abantu. Njengoba libona for example iCarida bavotile kuthanye ngoba umbiko awuphezulu ukufika. So konke uhamba ngemfanelo. Amabizo asekhona e-voting committee bazeka bathakusizisisa ukubona ukuthi yibo yini abantu abafanele abangathunyelwa njengebandla.
Unkosazana Ellen Shiria Denga ubona ngezokhetho kubandla le-CCC. Ubexoxa le-Studio 7 eseHarare. Kusenjalo abakubandla le-ZANU-PF bathi sebengena kuZulu ngamandla ukwenzela ukuba bathole amavoti amaningi kukhetho oluzayo. Sixoxe ngodaba lolu lomnumzana Malaki Nkomo okubandla leli.
Sibona thina kuma-elections laza sikubuya ngibe sizimisele simelele i-opposition uma ingabi ikhona. Ngisho ukuthi uma ingabi khona asiyiboni ku-ground. Okuzobona thina njengebandla lezami ele-ZANU-PF abethu abantu sebezimisele ukuthi sivote, sibisele umongameli welizwe, sibisele ama-MPs ethu, sibisele njalo singenise njalo ama-councillors ethu angabe khona futhi njalo amasha.
Ye, kodwa siyabona ukuthi loma kunjalo baba Nkomo kulabanye abakhononayo bathi khonoko-ke okwenziweyo ama primaries wana izwa ngokuhle njengoba umunye sethuzo ukuthi hayi mana wena akumela ungene yacine la isithi hayi lami sengimile konoko ke akusuzo kulilima zeyini
abangabe bekhuluma njalo ngabangekho kubanda lezamtifu abangabe labo kade bejamele kwabo abakhawulelayo kodwa thina kubanda lezamtifu lama-candidates ethu wonke omabili langendlela okhulunywe ngayo kube lezi zathu zokuthi ubonishela okubonishelwe ngakho kwaba yindlela zokuthi omunye wavuma wazibhalela incwadi ukuthi hayi asemsekela ngulowo omunye okhona so obviously i-opposition yona ngabe kade kukhawulele layo ngezinye indlela nabanye labo abakade bekukhawule ngezinye indlela kodwa kubanda lezamtifu thina sikukhawuleleyo ukuthi hayi osemvunyelweni ngokusemvunyelweni abantu sebebambene ibandla sebebambene njengebandla akulokunye abantu abakusolayo nangoko aba lokukhonona lapha nalaphana kodwa iqiniso elikhona ukuthi sesingena njengabantu banye njengebandla linye sikhankansela upresident sikhankansela ama-MPs sikhankansela ama-councillors okukhononako kwabantu bangabe ukhonona nabo kwene zabo izizathu kodwa ezingeke zisebenze ezisebenzayo yizonezo ezokuthi khona ahlelwe ngama-candidates yibobo labo abakhona
ye kodwa lizanqoba njani abantu phela bathi abasuthiseki ngokunye okwenzekala ezimbabwe kule nto eziningi kakhulu okunye indlala okunye njalo bathi phela izimbabwe idola layo lalisela mandla ngitshola kancane ngakho badla iingqiqo zomlomo ungathini ngakhona
ukungoba sizanqoba bethi vele sinqoba isikhathi sonke yabona into ekhulu ngabantu ayiqaliti namhlanje ukuthi abantu babuthelele okubi ngebandla elabe libusha wonke umuntu uyakhuluma akufunayo acambe lokhu nalokuyana leyo nalokuyana ngoba kunjalo nje ngasingakhala ngendlala oqathele ukuthi ilizwe lilime siyabona thina ukuthi uhulumende uyaphathisa abantu ukuthi balime indlala kwesi sikhathi iyanqobeka nalapho kuyabe kunendlela khona uhulumende akula muntu oseke wafa ezimbabwe zinayo indlala
umnumzana Malaki Nkomo ukubandla le-ZANU-P F sixoxelayo eseyinsiza esobelweni seMatabeleland South. Kulowesifazana ogwazwe yindoda esidingwa ngamehlo abomvu ngamapholisa kobulawayo. Amapholisa athi umnumzana Pascal Dube ugwaze u-Akholini Sadziwa kaninginengi emzimbeni wamganda ngelitshe wabaleka. Isikhulumeli samapholisa kobulawayo uChief Inspector Abednego Ncube ukhuluma ngodaba lolu.
Amapholisa kobulawayo sidinga usizo kuZulu ongasiphathisa ukuthi sithole uPascal Dube oleminyaka engamachumi amane nantathu obehlala ku-number 31 Greystock Road eMorningside. Simdinga ngecala lokubulala owesifazana Akhwelini Sadziwa obeleminyaka engamachumi amathathu lanhlanu bebehlala bonke eMorningside. Ukhanya emgwazile kaninginingi emzimbeni wabuye wamtshaya langelitshe kulandela ukungezwani ngezizathu ezingakatholakala ukuthi kuba yini. Abantu abangaba lolwazi ukuthi uPascal Dube lo engabe engaphi lingazi samapholisa aseduzane lani. Kanti ke siyaxwayisa uZulu ukuthi singathathi umthetho sifake ezandleni siyekeleni indaba zokuhlukuluzana ezindlini. Alubani singazwisisani kumbe sekulamaphutha avelileyo asizameni ukuthola abantu abaseduzane silabadala besigaba silezinkonzo silamapholisa e-community relations and liaison office le-victim friendly unit silama non-governmental organizations banengi nje abantu abangasisiza ukuthi basixazulile udaba lwabalusihlupha.
Lo ngu-Chief Inspector Abednego Ncube bekhuluma le-Studio 7 ekobulawayo. Singangeni kusigaba esilandelayo sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Abezindaba abe-Reuters babika ukuba ibutho lakwele Melika selihlenge abadabuka kulelo lizwe ababalekela impi yomvukela kule Sudan. Kubikwa ukuba abahlengwe kulelo lizwe ngabasebenza esigodlweni seMelika kule Sudan labanye. Wokhokela ibutho lakwele Sudan uGeneral Abdel Fattah Burhan wethule umbiko izolo othi uzancedisa abadabuka kwele Melika eBritane, France labanye amazwe ukuba behlenge izizalwane zawo elizweni leli. Lele Russia selidinga abantu abafika phose inkulungwane ezingamakhulu amane 400,000 abangangena kubuto bekulwa empini yelizwe leli lele-Ukraine. Lokhu kubikwa ngabezindaba abe-Associated Press. So isikhathi sezamasiko.
Kanelo kokobe tuna masiko babe tetela malo
uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke sixoxa ngesiphala senkosi lenduna uDamela siluqale leviki ephelile udaba lolu siyaqhubeka njalo namhlanje xoxa ngesiphala senkosi ake sizwe okunye okuningi ngesiphala senkosi
kanti sigaba sonke sithi cwi endaweni yawansilime sivune and the proceeds sezigcine then into leyi ibingathi ayikho effective abakuthakazelelayo yilaba abapart of it yilaba abaqhubeka becontributa despite the circumstances ezingabe zikhona so silabo abantu who are contributing immensely abanye bathi bekhiphe times two abanye bathi bekhiphele i-3 years but we have the other half of the people abanye vele abangafisiyo ukubona into iphumelela kumbe abanye vele abale mindset angazi ukuthi ngiyashwala ngithini Who don't want to contribute. Abafuna ukwamukela kuphela. So angeke ngithi abantu bonke bayakuthakazelela, but iningi labo bayakuthakazelela, kodwa not wonke umuntu uyakuthakazelela. Ekusebenzeni-ke khona, into leyi, I can't say I sebenzi. But ngokubona kwami, the reason why I'm still on it, the reason why I won't drop it now, it's because we've managed to build into yaphela. Through Isiphala Senkosi. Without our extensional contribution, we have managed to build that. Through Isiphala Senkosi, we have managed to raise Isibaya Senkosi. Through Isiphala Senkosi, we have managed to get a 6.5 ton truck. Through Isiphala Senkosi, we have managed to buy imota yethu esibizwa ngokuthi ambulance. But these things, zonke, they complement each other. So Isiphala Senkosi then becomes broad. If you change, I sorry, look at it, because for the true Isiphala Senkosi, we bought his garden deed. Where we are saying, umuntu yakwazile ukugayisa ngamabele akhe kumbe ngemali. What is the reason behind that, yes, guys? Because we have half of the population abangafuni ukontribute. So if guy lesiyana, we then take responsibility yabantu bona labana, isipide yona into in. Isiphala Senkosi and then amabele akhona ahlale khona nxathi okuyindlala abantu babakhona. So one of the cows esibhilise ngomsebenzi wonalokho ziphume esigayeni esathengwa Isiphala Senkosi. So if you ask me the question ukuthi is it working, I would say yes. Kulomunye umuntu wakwathi it all falls and rises with leadership. The leadership that we get as leadership from abantu, not for our own consumption, but for their consumption. Ningathi mina, if leadership in our visionary, because I am a great believer ukuthi leadership is a visionary leader.
Hayi sibonge kakhulu ke Nduna Dakamela ungathinela kusasa Nduna sibonge kakhulu ba
ngiyabonga
sizwe ezokholo lwesiKristu
Ngiyalamukela kuhlelo vuselela umoya igama ngotungamili nkomo lamhlanje silomfundisi Thandeko Sintimkandla usiphatheleni mfundisi
Sesibuyisihlana njalo ngosuku lwanamhlanje sibonga uNkulunkulu kundana zonke esikhona asimbongeni simdumise uNkulunkulu namhlanje ke sizabuyela njalo elizwini lethu leyana esike salifunda ngesikhathi sisehlukana elitholakala kuLuka chapter 24 verse lika 36 abanye inqeka zange bezwe mbe babengekho kahle ngiphinde kufundeka kanje basakhuluma lokho yena uqobo wemaphakathi wabo wathi kubo ukuthula makube kinina sigeza kuma emndeni ukuthi abantu abazama ukugcina ukuthula emzini yabo. Namhlanje mfuna ke sikhane indawo ehlezi kuzo ezigodini bezicintini kanye lelizwe lakithi ukuthi kanibe uJesu kakhuluma kithi namhlanje nxa esithi ukuthula akube kithi. Ezigodini esihlala kuzo kakula kuthula yikufica abantu behlalisana izinkundla kumbe lokuthiwa ngamadali bezama ukuxakulula lokucazulula inkinga eziyabe zivelile. Ungabona abantu sebehudulelana enkantolo, emthethweni, enkundleni, kutho ukuthi ukuthula thize sekuphambanisekile. Bakhona abanye abantu abavele ukuthula kabakufuni ezigodini labesihlala khona. Kambe umuntu nxa ehlezi phakathi kwesigaba aphongoba libhoxongwane. Abanye siyazi ukuthi ngezandla zabo zinde bayantshontsha imfuyo yabanye abantu, bayalwa batshayane labanye abantu, abanye ngabagqekezayo. Singababona benjalo labo bantu ayisikuthi uphongoko wathutsha nje ukuthi enze leso senzo esingalunganga, kuyikuthi ngaphakathi kwakhe kalakho ukuthula. Ngumuntu nje ophehla ungahlaliseki kwabantu. Isigaba ngesigaba silabo abantu abangafuni ukuthula, izidlakela ezikholisa ukubona abantu bethukile izikhathi zonke. Elizweni lakithi siyabazi bakhona abanye abangelanhloni abangafuni ukuthula, abafisa ukubana na izinto zihamba ngentando yabo bona bodwa. Kanti hayi, uNkulunkulu wadala lo lalo amdalayo wamnika ukubana umuntu akhethe abone ngeso abona ngalo. Nampa abantu abanye ukuthula kabakufuni, kanti-ke bakhona abafisa ukuzihlalela ngokuthula kungaxatshwana kungelangxabano. UJesu uthi ukuthula makube kini, ukakhethi ukuthi ngubani, kanandaba ukuthi ngubani lokuthi ibizo lakho linjani, kumbunjani, kumbuyini, uthi kakube lokuthula. Ikakhulu laba abaphethe abantu yibo okumele babonise ukuthula. Into eyayidabukise idanise yikuthi ubonabo okukhandelwe kubo ubana yibo abaphethe abantu eziqintini, ezigodini, ngisho lakulo ilizwe. Yibo abaphehla ukuswelakala kokuthula. Nxa umuntu ezathatha ulutho alabanje alubanjisiweyo isizwe ubana alugcine, yena ayeluchaphaza, aluntshontshe, akhukhumale, anone yedwa, abanye abantu becaka ukusa kwamalanga, akulethi ukuthula khona lokhu. Asikunanzeleleni ukuthi abantu bakamlimi bafisa ukuthi bakhokhelwe bahlale kulokuthula. Asikhulekeni, sikhulekela ilizwe lakaJehova, sicela ukuthula. Labo abaphehla umsindo bacolelani lezidalwa zakho ezifuna ukuthula ngoJesu. Ngiyakhuleka, amen.
Lolo bekulohlelo vuselela umoya selomfundisi Thandeko Sintimkandla. Asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungamile Nkomo.
Siyabonga kakhulu uNtungamile Nkomo, ungathinela kusasa. Kwezemidlalo, iqembu leDynamos linqotshwe ngelebulawa yiChiefs 3-2 emdlalweni wePremier Soccer League odlalwe namuhla. Nansi impumela eminye imidlalo efanayo: Sisham 1, Simbabwe 1, Chicken Inn 0, Capes United 0. Kusenjalo, uNdumiso Vundla wayengumgadli weqembu leHighlanders uthi uthwele nzima ngomkhuhlane wamehlo. Kubika uJoseph Njanji.
Uvundla obesaziwa ngegama lokusoma elithi Turo usele minyaka edlula elitshumi etholakale ukuba ulo mkhuhlane wamehlo oweglaucoma.
Yeah, eyesight problem lay. It all started in early 2010. By then I was based in South Africa. When it really started, angunanzelelanga. But it was just one day nje phela ngathi semsebenzini. I realized ukuthi no, ungani mboni what you call inkungu. But it was hot ukuthi imist ngeke ibe khona. So I asked some of the guys, what's happening? Because ngani mboni inkungu. telling me, no, it's all clear skies. So ikolapo kwarina kona alarm bells. No, something wrong. So that's when I started running around in Zamuti and seeking the busy medical attention. I think one of my I'm a specialist.
Usupho lwamehlo loludale ukuba chiye umsebenzi wokubalisa ayewenza khona le South Africa wagcina esebenza emahoteleni lasendaweni zokudlela kodwa lakho waphelelwa ngumsebenzi ngoba engasaboni kuhle ugcine ephenduka ekhaya lapho afike wahlinzwa elinye ilihlo okwalenza laba ngconywana.
What really happens is one eye, this right one, is totally blind. Then lay a left, which I was in the operation in 2010, but lay there is a light. I can see ama movements, images. Which is like umuntu nxa engahamba naye ngibona ukuthi already lo umuntu lay motor, but ama details akho abe khona ukuthi ngibe kwazi ukuthi okay i face kabani lay, you know, i color uqo kanjani. But what kind of a car is it? Like my images, you can differentiate with lapana. But ama details akona yona asekorile
uvundla usephila ngokuthengisa izinto ezijeneyo edolobheni lakobulawayo njalo uthi ulesifiso esokufuya inkukhu ukuze yanakekele imuli yakhe.
It's something really enyabe enhlala ngiyifisa, you know, enhlala ngiyifisa ukuthi yazi nxa ungathola just one or two, because at the moment ngiyathengisa town lo msika, you know, ngiyabe ngifisa ukuba lama projects, you know, poultry projects lawe here and there just to keep me going, yeah, njengomuntu ole muli and stuff. Izinto ngiyabe ngisikhangelele zona ezokuthi I know if you can get people who can reach out, then because I'll be very grateful. My number is 0774-907-874. Yeah, lapho umuntu engakwazi khona kumbe nxa engadinga ku 13 Avenue lowe PhDP, yeah, just near kule mosque lapana, just opposite mosque, yeah, ipetting lokuze ngilana. That's why engithengisa khona lapha endlomsika wami khona ngiyikwe ngiphila ngakho. This
uvundla uzalelwe edolobheni lewangi ngo-1979 njalo ufunde eHumphrey Gibbs eMbakwe kanye lasePlumtree High. Uqale ukudlala ibhola ezikolo lezi njalo uqale ukudlalela iqembu le-Highlanders ngo-1998 efunda isikolo sePlumtree High. Ube yingxenye yeqembu le-Highlanders eliphakamise isicoco se-league kusizini ka-1998-99 kanye lango-2000, which ye udlala ngo-2001 esisiya ekolijini eliqeqesha ababalisi ele-Hillside College. Waze waphenduka ebholeni ngo-2003 esedlalela iqembu le-Wange ngemva kokuthola indawo yokufundisa kulelo dolobho. Uthi ulesifiso esokubuyela efundisa njalo eminyakeni edluleyo wenze izifundo ezokufundisa abantwana abakhubazekileyo. Ngimele iStudio 7 koBulawayo nginguJoseph Njanje.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni, esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso. Sitshelwa izindaba ezingaphelelanga, silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho, amaphupho ethu, ithemba, lezifiso zekusasa enhle, kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Umsakazo we-Voice of America, silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sixhumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Kumsakazo we-Voice of America, silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Sikesizwe ezomculo.
Yebo, salibonani lonke emhlabeni wonke jikelele njengoba nisakazweni omkhulu kangaka eStudio 7. Ye, nguJays Marabini lo. Ye, ngethule umbiko omuhle kakhulu okuthi khona thina njengeband, mina leband yami siya eHarare, lapho siyabe sikhona siyathokozisa abalandeli bethu abaningi kakhulu abaseHarare abasithandayo, njalo sipromota i-album yethu entsha le ethi Xola, njalo ukuthi sihlangane labantu khona basazi kangcono lo msebenzi wethu, bawazi kangcono engikwenza. So ngakho-ke asi amalungiselelo asezingeni eliphezulu kakhulu njengamanje, ibhendi si-ready, everything is ready, and lama venues ngale, people are expecting us, and it's good that mfono abantu abaningi be inquire about us coming to Harare. So futhi isikhangelele ukuthi khona kube kuhle kakhulu ikakhulu kusukela mhla ka 28 siyabe se Theatre and the Park, suka lapha siye Ruwa, siye Bar Roach, lapha siyabe sicha khona la kwezinye indawo nje, kuyabe kumnandi kakhulu. Kukhulu kakhulu khona ukuthi senelesi sithethi yaHarare kucapitali city, ngoba esikhathi esiningi abaculi abase Harare ababuya ngapha ematheweleni. Lathi sifunda ke siyebona khona ukuthi kathi khona kunjani eHarare. So ngakho ke siyakhona, we are very excited, sijabule kakhulu njengeband, we are really ready for it. Sibanikeza umculo olohlonzi olomehluko futhi esingathi khona original ngesikhiwa esiyabanikeza khona. So yeah, so thina sidlala umculo esizenzela wona le band onganga ukuthi khona abantu bakhangilele endaweni ukuthi khona kuzaba mnandi kakhulu. Ungabokhala wena yelele umdali wakho uzongobe thula thula sise thula sise ungabokhala wena. Ngiyajabula ukuthi ngithole leli thuba kakhulu ukuthi ngikhulume labantu bonke nje emhlabeni wonke, ngibazisa ngomsebenzi engiwenzayo sile album yethu. Njalo siyatholakala kubo Facebook, siyathola kubo Instagram, siyatholakala kuzo zonke indawo nje kubo YouTube, abantu ababona imisebenzi kaJazz Marabini ayenzayo endaweni ezijeneyo. So ngiyalithanda lonke bantu. Awu awu awu, kwazi kwamnandi ukuba semsakazweni omkhulu kangaka. Jazz Marabini one time.
JJZ uthi ke ungalahli themba. Siyabonga kakhulu ke JJ khonapho ke usigqibela uhlelo lwethu lamhlanje singakavalelisi lapha sikhangele ebezikhokhela. Abakubandla eliphikisayo le-Citizen Scholarship for Change baqhubekela phambili bedinga abazancintisa ukhetho oluzayo. Ibandla le-ZANU-PF elisanda kugqiba ukhetho lwama-primaries lithi selidinga amavoti kuZulu. Amapolisa adinga amehlo abomvu indoda ebulele owesifazana kobulawayo. Siluqhuba lapha uhlelo lwethu lwamhlanje. olivalisa umthembo sithemba uKids Dube lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifana yokusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.